zvekwata ziviri zvenyika zvemutambo werugby zvichange zviri munhandare mangwana kuedza kusimudzira mureza wenyika mumitambo neve kune dzimwe nyika. Chikwata cheZimbabwe icho chiri kudaidzwa kunzi maGhostcards chiri kupinda munhandare kusangana neDowntouch Griffons iyo iri kutungamira makwikwi ari kuitwa eCurry Cup aya. Chikwata ichi icho chiri kutungamirwa naHilton Mudariki chinofarira kukunda mumutambo uyu kuti tichanyanyosaririra mugungano remakundano aya mushure mekurohwa 34-10 neBlack Lion yekuGeorgia mumutambo wacho wekutanga. Pamusoro paMudariki, murairidzi weMaGhostcards Brandon Dawson achange achitarisira zvidavado kubva kuna Russell Dina, Carl Galloway, Daryl Makwasha, Godwin Mangenje, Gabriel Chikwapate na Tyran Fagan. Mutambo neDowntouch Griffons uyu wauya zvekare panguva iyo chimwe chikwata cheZimbabwe chevatambi vanomwe cheMacheaters chere muHarare Sports Club mumakundano eZambezi Challenge neBotswana neZambia. Murairidzi weMacheaters Reki Chirengede ari kushandisa mitambo iyi kugadzirira makwikwi emaWorld Cup Qualifiers ayo achaitirwa kuUganda. Chikwata ichi icho chinosanganisirawo Jerry Jaravaza, Kigwan Cook, Vuyani Ndomo, Kuda Nyamakura, Kuda Chiwanza na Carlos Matema Tema chiri kutungamirwa naKudzai Masawi. Makundano eZambezi Challenge aya ari kutambwa kwemazuva maviri akateverana. Totarisa mutambo wenhabvu. Murairidzi mutsva weNgezi Platinum Stars Benjamin Mwariwaru atarisana nemutambo mukokoto apo madamburo mangwana eri kusangana neDynamos muBaobab Stadium. Dynamos haisati yamborova Ngezi muBaobab Stadium kubvira muna 2016 apo madamburo yakapinda muPremier Soccer League. Asi mungorori wemutambo wenhabvu vaFarai Kambamura vanoti dzimba reyanhasi iyi iyo iri kutsairwa nevatambi Bill Antonio na Emmanuel Paza yakasiyana nemadzimbare emakore apfuura.
Vatambi vanavo endi aiwa gore rino iri do tine kutarisa vanenge vachatotora yombo.
Munhandare yeNational Sports Stadium muHarare mune mumwe mutambo mukukutu pakati peTry Angle iyo iri pachinzvimbo chechitatu neHerentals iyo iri pachinhano chechisere. Murairidzi weHerentals Kumbira Mutu wekuziva anoti vateveri vechikwata chake ngavauye nouwandu hwavo kuzovatsigira.
Ngavauye wakawanda vachitotsigiro vakomana vakwanise kutamba kana ivo vafika. Vanodawo kubatsirwa nekuvakurudzira kuti vatange vachiita manyoko.
Chicken Inn iyo iri kutungamira gungano reCastle Lager PSL iri kutarisirwa kutora mapoints ese matatu apo iri kushanya kugweru kunosangana neHwahwa. Muteveri weCape United vaPhilip Regede vanoti hapana chavari kutya pamutambo wavo neYadza neSondo muNational Sports Stadium. Mutambo uyu uri kuya zuva rimwe chete apo zvikwata zvakaburitsa mari zhinji kutenga vatambi vatsva Manika Diamonds neBlower Chiefs dziri kusanganawo muSakubva Stadium. Mimwe mitambo yenhabvu yesondo rino ndeiyi: Mugovera Blower City vs FC Platinum Luveve, Black Rhinos vs ZPC Kariba Sakubva, nesondo Highlanders vs Cranbourne Bullets Barbecues. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.